ndi ni Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti yeino misoro ye na uzedu za nasi muvuro gunya na 11/2017. Kusawirirana kuri muzano PF kubuda pachena pa msangano wakaitwa nemugovera nemutungamiri webato iri va Robert Mugabe nevechidiki webato ravo kuMashonaland Central uko vamunangagwa vakabatwa-batwa pachishandiswa mashoko anoratidza kuti ari kuvapuma uroyi hwekukonzera kusagadzikana mubato iri. Vakadzingwa muzano PF vari muutungamiri hwevakarwa hondo musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association voshora danho rava kutorwa nebato rakavadzinga rekuita Congress yechimbi-chimbi yekutsvaga utungamiri hutsva hwevakarwira nyika. Ongororo yakaitwa neGlobal Witness inoti vakuru vakuru muchiuto voramba vachiwana mari inobva kumangoda iyo isiri kushandiswa nenzira yekubatsira ruzhinji asi ichishandiswa mukudzvanyirira kodzero dzevanhu. Bhanga guru renyika rinoti richaburitsa mari inoita mazana matatu emamiriyoni emabond notes kuitira kurerutsa dambudziko rekushaya mari munyika. Mutambo pakati peDynamos neHighlanders weBattle of Zimbabwe Part 2 unoita mirizhonga. Muchirongwa cheLivetalk na8pm nhasi tiri kutarisa makakatanwa ari kuitika muzano PF zvichitevera musangano wakaitwa kuBindura mukupera kwesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.